Izvi zvadziviswa nhasi negurukota rezvemutemo muBotswana vaRonald Machana Shamukuni pamusangano wavaita nevapoteri pakamba yeDukwi Refugee Camp iyo iri chinhambwe chemakiromita 100 kumadokero eguta reFrancis Town. VaShamukuni vati chiitiko ichi chichapa vapoteri mukana wekubuda mukamba vachinotsvaga mabasa nemikana yekuita mabhizinesi izvo zvichabatsira kuti vakwanise kuzvimirira sezvo ruzhinji rwanga rwojano kodze zvironda pamuzinda wevapoteri uyu.
Kuchengeta vapoteri mutoro unorema kwazvo. Isuwo sehurumende yeBotswana tine dambudziko guru remari zvekuti tiri kutotadza kufambisa zvirongwa zvenyika. Saka vapoteri vanokumbira mvumo kubva kuvakuru vepakamba kuti vabude kuitira kuti vanotsvage mabasa kana mimwe mikana yekuti vakwanise kuzviriritira.
Vati danho iri ratorwa nehurumende yavo kuitira kuti nyika iyenderane nemutemo wepasi rese wekuremekedza kodzero dzevapoteri. Hurumende yeBotswana yanga isingabvumidze kuti vapoteri vabude-bude mukamba kuti vaende kunotsvaga mabasa. Urongwa uhu hwagamuchirwa nemaoko maviri nezvizvarwa zveZimbabwe zvingasvika 345 kana kuti 345 zvakasara mupotere pamuzinda wemushure mekunge vamwe vadzoserwa kumusha pakati pemakore mana kana mashanu apfuura. Mumwe wevapoteri vanobva kuZimbabwe agamuchira urongwa uhu ndiamai Patience Takauna, avo vanova zvesachigaro wekomiti inoongorora kuchengetedzwa kwevapoteri paDukwi Refugee Camp. Vati rusununguko rwekuzvishandira runounza kuzvimirira pane kumirira rubatsiro runobva kumasangano akaita seUnited Nations High Commissioner for Refugees kana hurumende yeBotswana.
Zvinoreva kusununguka kuti vanogona kuzviraramirawo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muupoteri pamuzinda uyu vaLazarus Dinarwo vaudza Studio 7 kuti vamwe vapoteri veZimbabwe vangadai vasina kudzokera kumusha uko kwakaberekera ingwe dai chirongwa ichi chakaparurwa mumakore apfuura.
Dai zvakatanga kudai zvinhu zvakawanda zvava zvachinjei hazvo papasina maration anga achinja iwanga arijusa nekuti nange pane mamwe matype of rations ataiona tisiri kusvika takati akunotoenda zvimwe zvinhu zvacho tatatazviwane nenzira yatatichiwana naye.
Mukuru muofisi yaUNHCR Botswana vamadhodha Nasha vanoti vatambira urongwa uhu sezvo vange voshomekerwa nezvokubatsira nazvo vapoteri ava.
Izvi zvichapa kuti vapoteri vakwanise kuzviriritira uye kuzvimiririra. Zvichaitawo kuti vapoteri vapiwe mhinduro dzakasimba nenguva. Vanhu vasina kutya vangazonyimwa zvikwanisiro zvakafanana nechikafu kana vakada kuita pamuromo.
United Nations inoti iri kutadza kuunganidza mari inosvika mamiriyoni $100 million emadhora ekuAmerica kana kuti $700 million yekubatsira nayo vapoteri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.